Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 23 2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musika wekutengeserana weZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF watanga muBulawayo nhasi. Hurumende yoshandisa nzira dzose kusanganisira kusunga vanhu kuti dzikamise dhora remunyika reZig riri kuramba richishaya simba. Kuda kudzorwa kwechirongwa cheNational Youth Service kwakonzera gakava munyika. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musika mukuru wepagore weZimbabwe International Trade Fair watanga nhasi muBulawayo nyika 21 nemakambani mazana matanhatu vachitarisirwa kuratidza zvigadzirwa zvavo. Musika mukuru uyu ndewe chimakumi matanhatu neina kana kuti 64th edition. Sachigaro vebhodhi reZITF vabusisa moyo vanoti vari kufara zvikuru neurongwa hwegore rino.
Makambani edu gore rino akawanda kudarika egore rapera. Takatarisira makambani anosvika 624 tine nyika 27 iri kumusorosoro kunazvo dzose nyika iChina. China iri kuuya nemakambani 33 this year. Anenge achitizarurira basa redu chiratidzo chedu chegore rino ndiva William Ruto His Excellency Republic of Kenya.
Mashoko asa chigaro veZITF vabusisa moyo vari parunare muHarare. Tichiri panyaya kukosha kweZITF Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano.
Musangano wakakosha zvikuru nekuti magadzirirwo aunonga wakaita yakafanana nekuenda kunoraura hove mudhamu. Eroku vakira kwete mvura iri kuyerera. Saka zvinonga zviri nyore kuti ubate hove idzodzo. Saka pandinoreva kuti business people vanonga vakasangana varidzi business my investors vari kutengeserana chiratidzana umhizha maproducts avari kutengesa kuita kuti vakwanise kuona maclients. Kuwanda kweChina kuZITF ini handiwanzo kutora kune advantage kuZimbabwe.
Ine chikonzero chemuzvinafundo.
Nekuti China policy yayo ye foreign policy inoye kufokasa pakuti vanonga ida kubudisa zvigadziro zvavo kuenda kune dzimwe nyika kwete kuti ivo vatenge asi kuti ivo vatengesera vamwe vanhu. Saka munoona kuti nguva zhinji vanhu veChina vachiuya kuZITF vari kutoya kutoshambadza zvavanoda kutengesa kwete zvavada kutenga kubva kuZimbabwe. Saka ukama ihwohwo haubenefiti Zimbabwe kunyanya vachiuya nezvigadzirwa zvinokombita nezvitogadzira muno munyika zvinotouraya maindustry yedu. China yaita mbiri muAfrica kuuraya mabasa nekuti inouya nezvigadzirwa zvayo. Inonga ine umhizha hwakanyanya zvinonga zvakachipa zvimwe havina kusimba.
Ko tichitarisawo pakudyidzana kwenyika mbiri idzi.
Kuwanda kwavo futi zvakare zvikuratidza ukama hweZimbabwe neChina kuti yes wasimuka kuenda panzvimbo yepamusoro. Pakuirana politics zveChina neZimbabwe. Saka varoda kuti futi business ravo risimuke asi rechiita kuti China ibenefite zviya zvatingati kakara kununa kudya kamwe kana kaitodyiwa tisu China yechinuna. Ndosaka muri kuona kuti even munyika umu mucountryside vakazara vanhu vemaChina mumamining veisiya makomba madzara mese ari kuruza ari kudyiwa tisu.
Ko vamwarungotiwo kahapana chakasiyana muzvinafundo mugano nevari kubvawo kumawirira.
Wari kuuya kuZITF weEurope nguva zhinji kuEurope uko. Vanongoita kutsvaka kuti toda mapineapple, toda zvehorticulture, toda maruva. vari kutaura zvavari kuda muZimbabwe. Saka izvozvo manjika zvinotibatsira kuti isu tione mukana wekuunza mari munyika, kwete kubudisa mari sezvinoitika pakati peukama hwedu nechina. Yes, tine ukama husina kumira zvakanaka politics dzedu neEurope dzinoita kuti havakwanisi kutipa imwe mari yatinoda yatingati yedevelopment, nekuti titori nechikwereti kacheEuropean Investment Bank chatisina kubhadhara seZimbabwe. Saka hatipiwi mari itsva nekuti tine chikwereti. Saka zvinonzi zvazvo masanction, asi tinozoona kuti iproper business haupiwi mari itsva. Asi zvakanyambodaro tinototengeserana neEurope zvakanyanya pasina chibinga mupini chinochiitika.
Nyanzvi munyadza zveupfumi vachishanda neDurban University of Technology muzvinafundo Gift Muganhu vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Masangano anoona nezvechikafu munyika dziri kuchamhembe kweAfrica ari kukurudzira nyika dzakabudirira uye vanopa rubatsiro kuti vaite chimbi-chimbi kubatsira nyika dzemusadhik dzakatarisana nenzara inotyisa gore rino. Nyika dzine nzara dzinosanganisira Zimbabwe, Malawi neZambia. Masangano akasangana muSouth Africa neZuro kupa kurudziro iyi anosanganisira Food, Agriculture and Natural Resources Policy Analysis Network, Human Science Research Council, National Agricultural Marketing Council uye Agriculture Research Council. Asi nyanzvi munyadza chikafu dzinoti kuwana zvekudya gore rino kwakaoma sezvo sangano rinopa rubatsiro reWorld Food Program riri kuti vanhu vanosvika mamiriyoni mazana matatu nemapfumbamwe kana kuti 309 million vari kuda chikafu gore rino munyika makumi manomwe nembiri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvekurima vari mukuru wesangano reCoalition of Agriculture Graduates of Zimbabwe vaDixon kubvakacha kuti tinzwe mafungiro avo.
Ichokwadi kuti takatarisana negwenga renzara mudunhu riri kuchamhembe kweAfrica. Nyika dzakaita sana Zimbabwe, Malawi, Namibia, Zambia, Mozambique hadzina kuwana mvura yataitarisira kuti ingawanikwa panguva yekunaya kwemvura, zvichikonzerwa nefenomenani yatiri kuti El Nino.
Ngatitariseiwo mashoko aturwa nemasangano aya munotambirana nawo sei.
Tinotenda zvakanyanya nekuungana kwakaita vanoona nezvemamiriro ekunze kuSouth Africa kuPretoria kuti vaise misoro pamwe chete. Donzvo iri rakatinaka nekuti tirikuona vachikurudzira mafarmers organizations seedu kana kuti mahurumende dzenyika dzakasiyana-siyana, maNGOs kuti vaise pfungwa nemisoro pamwe chete vakwanise kuunganidza chikafu chakakwana kuitira kuti vanhu nemhuka zvisafa uye zviwane kudya kwakakwana kusvika tabuda munguva yakaoma kudai.
Imiwo sesangano rinoshanda nevarimi, shoko renyu rotiwo kudini?
Tinofara zvakanyanya nekuti information iyi iri kuuya kuzoibvisa mwoyo nepfungwa dzavanhu kuti vazive nezvedambudziko rataka tarisana naro. Tichatora dzidziso sezvairi tigoiendesa kumunhu wese zvake kusvika tasvika kuward and village level kuitira kuti tinge takaprepare, tinge takagadzirira nyaya yedrought iyi.
Imo muZimbabwe muri kusanganawo here nevehurumende nevemasangano anozvimiririra vachibatawo nepavanogona napo munzara iyi?
Sehurumende yedu ndinofara zvakanyanya PS vari kumobilize chikafu kuti chichitanga kuenda kunzvimbo dzese dzingada chikafu. Hapana dunhu, hapana nzvimbo ichasara. And also ndiri kufara kuti muZimbabwe munomu tine vakazvimiririra vega, Grain Millers Association of Zimbabwe, vari kutenga chibage kubva kunze chichiuya neuwandu hwacho kuti chikwanise kufidha munhu wese. SemaZimbabwenzi tiri pakanaka, hatifaniri kupanika. Kurudziro yangu kuvarimi ndeyekuti ngatiitei zvatinokwanisa panzvimbo dzatigere. Ngatishandisei yatiri kuti pfumvudza kana kuti smart agricultural concept. Ngatiwaneiwo futi kuti vava nemhuka nemombe dzakawanda. Kamuraidzi mukwanise kuwana chikafu chekutenga kuti zvinhu zvedu zvirarame kusvika patiri kuda zvakawanda.
Avanga vari nyanzvi yezvekurima vari mukuru wesangano reCoalition of Agriculture Graduates of Zimbabwe vaDixon kubvakacha vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekukurudzira vanhu kuverenga mabhuku reWorld Book Day. Zuva iri rinocherechedzwa musi wa23 kubvumbi gore roga roga. Dingindira regore rino rakanangana nekukurudzira vakuru nevadiki kuti vavhure pfungwa nekuverenga kana kuti read your way. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, kana kuti UNESCO, ndiyo yakapa kurudziro yekuti zuva iri ritange kucherechedzwa muna 1995. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya wewe Studio 7, abata munyori wemabhuku, ari nyanduri uye muimbi chirikure chirikure.
Ndingati mabhuku pase zvavo akakosha pakuti matemi eruzivo. Mabhuku anotibatsira kuwana ruzivo mukudzidza kwatinoita muzvikoro nomakoreji uye mukurarama kwatinoita. Nokudaro izuva rinovapo kupemberera nekuyemura kukosha ikoko kwemabhuku, uye izuva rokuti tiyeuchidzane kuti tine zvinhu zvakaita semabhuku zvinobatsira kuti upenyu hwedu sevanhu hufambe mberi hwakarongeka husiti pavo zvine pundusa.
Semunyori wemabhuku, pane zvimhingaidzo here zvamungati munosangana nazvo?
Dambudziko rinozouya futi kumberi pakuti kana wanyora kuti uwane vanokwanisa kubudisa mabhuku anoti edhita nokutsikisa mabhuku acho vaakuramba vachiita vashoma, zvikuru kuru kumabhuku akaita semabhuku emadetembo, mabhuku engano nyorwa, manovel, zvimwe zvakadaro. Mapublishers edu vazhinji vakungonyanya kubudisa mabhuku anoshandiswa muzvikoro nekuti ndokwavanoona kune vanhu vanokwanisa kumatenga nekuti vana vechikoro vanofanira kuva nemabhuku. Saka nokudaro bhizinesi racho kune vanobudisa mabhuku rinozoramba richivaremera.
Pane zvingaitwa here kuti tiwanikwe isu rudo rwemabhuku kana rudo rwekunyora ruchiwanikwa richisimbarara zvakare munyika?
Zvinoda kuti vanhu mushande muri pamwe chete, vanyori nevatsikisi vemabhuku, hurumende nemacommunity nemalibrary nesu vabereki mudzimba umo kungoramba tichiyeuchidzana nezvikuru nevana kuti ingoverengawo bhuku nhasi. Hongu kwane indaneti, kwana na WhatsApp nezvimwe zvakadaro, zvishandise asi wanawo nguva yekuverenga bhuku nokuti bhuku rine zvaro zvarakakoshera zvinokubatsira.
Munyori wemabhuku ari nyanduri uye muimbi chirikure chirikure ari parunare muHarare naMarvelous Mhlanganya wewe Studio 7. Zvichitevera mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa, vhiki radarika ekuti chirongwa cheNational Youth Service chinofanira kudzoswa, vechidiki vapa miono yakasiyana pamusoro peurongwa uhu, vamwe vachiti hwakanaka asi vamwe vachiti hwakaipisisa. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere.
Vachitaura pamhemberero dzekuwana kuzvitonga kuzere kwamurambinda svondo rapera, vaMunangagwa vakati chirongwa ichi chava kufanira kudzoka.
The long-awaited reintroduction of the youth service.
Ndinozviziva kuti chirongwa ichi changa chakamirirwa kwenguva yakareba. Ndinovimba kuti chichabatsira vechidiki kuti vave vanhu vanoda nyika yavo uye vachaishandira kuti ibudirire.
Chirongwa cheNational Youth Service chakavambwa mugore ra2000 nedonzo rainzi raive rekudzidzisa vechidiki mibato yemaoko kuti vagowanawo mikana yekuzvipundutsa uyewo kuti vagone kuda nekuchengetedza nyika yavo. Chaitungamirwa nemushakabvu vaBoda Gezi vaive gurukota rezvevechidiki uye kamba yekutanga yainge iri kuMount Darwin. Asi vechidiki vakapinda muchirongwa ichi mumakore aya vaiziikamwa nekunzi maGreen Bomber sezvo vaipfeka mayunifomu eruvara rwegreen, vakazoita mbiri yekushungurudza veruzhinji kunyanya vemapato ezvematongerwo enyika aipikisa kubudikidza nemhirizhonga vachinzi vaishandiswa nebato reZANUPF. Asi zvichitevera kusarongeka kwechirongwa ichi uyewo kushayikwa kwezvikwanisiro zvekuchitsigira, chakabva chambomiswa. Mumwe wechidiki anogara muHarare, Peter Matangi, anowirirana navaMunangagwa pakuti National Youth Service idzokezve munyika.
Tingati panguva ino takamirira nemazuva masvuku kuti nyaya iyi idzoke zvakare, vana vechidiki vedu vadzokere kubva mukuzvipira nekuva nerudadizo nenyika yavo.
Asi pane vechidiki vakafanana navatakudzwa ngadzihore vanova nhengo yedare reparamende yeCCC vanoti kudzosa National Youth Service kudzosa kudzvanyirirwa kweveruzhinji.
Chinodiwa nevechidiki mabasa, zvinodiwa nevechidiki mukana. Vechidiki vanoda kuti ramangwana ravo rijeke, kuti hurumende kana yaakudzosa National Youth Service, chavari kuvavarira hakusi kuti vanhu vange vane yavanoti pachirungu patriotism, asi kuti vanhu vange vachishungurudzwa.
Muno muAfrica, mune nyika dzakaita seKenya, Namibia neNigeria, dzine chirongwa chakafanana neichochi, chinonzi ndechekubatsira vechidiki nenzira dzinovawanisa mikana yekuzvisimudzira. Gore rino richangotanga, hurumende yeZimbabwe yakazivisa kuti pachasvika mwedzi wachikumi wegore rino, chirongwa cheNational Youth Service chinofanira kunge chaparurwa, uye vechidiki mazana manomwe nemakumi mashanu, ndivo vachatanga kudzidziswa. Mumwe wechidiki, Rumbidzai Mpofu, anoti kudzoka kweNational Youth Service kuchabatsira kuti vechidiki vawane mabasa.
Izvezvi mukatarisa mayouth akawanda uko, akuputa zvinobudhaka, vakuita zvechifambi, vakuita zvinhu zvakasiyana siyana, nekuda kwekushaikwa kwemabasa. Isusu hurumende yedu yakuti ayewa National Youth Service ngaichidzoka. Yadzoka vachatanga kudzidzisa vanhu zvakasiyana siyana, zvichabetsera kuti iwe neni sezvinogara zvitaurwa nababa vedu baba Munangagwa kuti iwe neni tine basa.
Asi anoshanda nevechidiki uye ari kusangano reHeal Zimbabwe Trust, Tapiwana Shechiriga, anoti dziripo dzimwe nzira dzinogona kubatsirwa nadzo vechidiki pasina kudzosa National Youth Service.
Kunyange zvazvo hurumende ichiti inoda kuunza patriotism uye kudzidzisa mabasa emaoko, izvi zvaigoneka kunyange nekuvandudza zvikoro zvepamusoro zvatagara tinazvo senyika. Mari yekuita izvi inogona kushanda zvimwewo, sezvo nyika ine matambudziko akati wandei kusanganisira nzara iyo yakatodeclare national state of disaster.
Vanoongorora nyaya dzevechidiki uye vakambotungamirira vechidiki vebato reMDC raitungamirwa namushakabvu vaMorgan Tsvangirai, vaLove More Chinoputsa, vanoti National Youth Service inofanira kuuya yakachinja kuitira kuti igamuchirike.
Tinotarisira kuti youth service iuye ichiitwa iri yemayouth ese, isiri kuitwa yakanangana nebato rimwe chete, iuye ichidzidzisa vana kugara zvakanaka, kuti vazive kuti tiri kubva kupi senyika uye tiri kuenda kupi, uye kuti vakwanise kuwana maskills avanopiwa ekuti vatsvage mabasa, vatsvage mari, vakwanise kuzviraramira.
Kana yaparurwa zviri pamutemo, National Youth Service Zimbabwe inonzi ichange ichidzidzisa vechidiki zviuru gumi vachatorwa kubva kumatunhu ose enyika. Dzimwe nyanzvi dzinoshanda nevechidiki dzinoti zvichanetsa kuti chirongwa cheNational Youth Service ichi chitambirike nekuda kwenhoroondo yacho yakasviba. Pakamboitwa chirongwa ichi, masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze akati vamwe vechirongwa cheNational Youth Service vaishandiswa kuponda vanopikisa, kuvaita kafira mberi uye kubata madzimai chibharo. Gwaro rakabuditswa neSolidarity Peace Trust muna 2003 rine vamwe vechidiki ava vachireurura zvakaipa zvavaiita. Vechidiki ava vainge vodzidziswawo zvechiuto, asi hurumende inozviramba izvi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muno muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUNICEF rinoti vasikana zvikamu makumi mana nezvitanhatu kubva muzana, kana kuti 46%, ndo vanopedza chikoro munyika yeEswatini nekuda kwekuti vamwe vanobatira pamuviri uye urombo. Asi chimwe chirongwa chinonzi STEM Sisters chaparurwa kumamisha chinonzi chiri kubatsira vanasikana kuti vakwanise kupedza zvidzidzo zvavo. Queen Nozizwe vakava mudzimai wekutanga kutungamira Eswatini Bank ndo vakavamba chirongwa ichi. Apo hurumende iri kuedza kuti veruzhinji vatambire mari itsva yeZIG, gavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ vaJohn Mushayavanhu nhasi vasangana nekomiti yeparamende yeBudget and Finance vachipindura mibvunzo pamusoro pemari itsva yenyika yeZIG iyo yakaparurwa masvondo maviri adarika. Nhengo yekomiti iyi uye vachimirira mbizo muparamende vaCoban Madzivanyika vebato reTripleC vanoti zvichitevera musangano wavaita nhasi nagavhuna uyu, zvabuda pachena kuti manyepo kuti mari itsva iyi inotsigirwa negoridhe.
Nokuti pavabvunziwa kuti zvinogona here kuti munhu kana akanga akabata ZIG achida hake kupuwa maUS apinde mubhanga opuwa maUS, nokuti kana mutauro kuti currency iri begged, zvinoreva kuti zviri easy kuti kana ndichida maUS ndonopiwa mubhanga. Asi gavhena vati kwete, tinombotanga kutsigira vanotenga zvinhu kunze kwenyika, izvo zvekazvadza kuti currency manyepo kuti currency iri begged.
Panyaya yemusika mutema vamadzivanyika vanoti
tadzoka zvakare nyaya yeblack market, tinovabvunza kuti gavhena zvapuri kuona iko zvino black market yakutreda iti 1:20 zvichina mberi kuma 1:23 zvingosiyana-siyana nenzvimbo dzaunenge auri. Tikati hamusi kuratidza wei kuti makunikana basa pavhiki mbiri dzokubudisa karenzi yenyu, gavhena vedu vabva vati aiwa ndezvenguva pfupi zvichapfuura, asi kubvuma kwavaita kuti black market iri kutrade that amount zvinoreva kuti gavave navakundikana kukondorora nyaya dzemari kureva kuti mandare police statement yavo yakanga vachitaura kuti currency yakuzodai tichizochinja tichibatsira kuarresta exchange volatility nekudzikisa inflation akanga ari manyepo.
Hatina kukwanisa kubata gavana mushaya vano kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Nezuro vemabhizimusi vakazosangana nemakomiti maviri eparamende vakakurudzira kuti dai mapurisa ambomira kusunga vemakambani nekuti zvinogona kutonyanya kukanganisa upfumi hwenyika. Izvi zvinotevera kusungwa kwemakambani gumi nerimwe achipomerwa mhosva yekutyora mutemo wezvemari. Uyewo panguva iyo vanhu vanosvika makumi matanhatu nevashanu vakasungwa svondo rapera vachipomerwa mhosva yekuchinja mari risiri pamutemo vachinzi vachiri muusungwa, vamwe vachitarisirwa kumira pamberi pedare mangwana, vamwe nechishanu kuchitiwo vamwe nemusi wa2 mwedzi unouya. Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano revemabhizimusi reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI, Dr. Calisto Jokonya, vanoti nhoroondo yemusika mutema inoratidza kuti vave nenguva uripo zvichireva kuti haugone kungomuka wapedzwa nematanho ari kutorwa nehurumende ekusunga vari kuchinja mari kana kusunga vemakambani.
Saka isusuwo toda kutiwo neiyo bhangi guru ngarova nenzira yechokwadi inoita kuti mari yeZimbabwe irege kuramba ichimburuza value, ichireka iswa imwe ichairuza value. Izvova hatidi, hazvina kunaka. Zvino zviri kunetsa, zvoda kuti vanhu vagare pasi vabatsirane vachibvunzana kuti todini, ndo zvinobatsira.
Vanongorora zveupfumi vachitungamira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions Zimbabwe kana kuti Komaliso Zimbabwe vari Joyce Ngwenya vanoti veruzhinji vanofanirwa kumbopa mukana nenguva kuna gavana mutsva ava kuti vaone kuti zvirongwa zvavo zvinoshanda here.
Ehe, vanogona kunge vakanganisa kuita basa ravo kwaiko zvino, asi ngatipei zigi mukana toona kuti marongero avakanga vaita ivo anoshanda here. Muchirungu vajonga tinoti benefit of the doubt.
Kwasara mazuva manomwe chete kuti mari itsva yezig iyo inove mapepa neendarama itange kushanda. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kuri kuitwa nevadzidzi muzvikoro zvepamusorosoro muAmerica vari kutsigira zvisvaro zvepalestine zviri mugaza umo muri kurwiswa neIsrael ichipomerwa mhosva yekuuraya madzimai nevana vakawanda. Israel inoti iri kutsividza kurwiswa kwayakaitwa nechikwata chehamas muna gumi guru gore rapera pakaurayiwa vanhuwo zvavo vamwe vakapambwa. Asi vadzidzi ava vanoti America haifaniri kuramba ichitengesera Israel zvombo zvehondo. Hurumende yeAmerica inoti inomira neIsrael kunyange isiri kuwirirana nekuurayiwa kwevanhuwo zvavo. Zvikoro zvine vadzidzi vari kuratidzira zvinosanganisira Columbia, Yale, New York University, UC Berkeley neUniversity of Michigan. Mukuziya nyaya iyi tanonoka wande weStudio 7 abata muzvinafundo Stan Mukasa vanodzidzisa paIndiana University of Pennsylvania.
Vari kuda kuti America isangopa zvombo kune Israel vasina kuongorora zvikuita Israel kune vanhu vekuPalestine. Iye zvino masoja ekuIsrael akauraya 34,000 maPalestinians. Saka zviri kunzi this is too much, zvaiwandisa, zvanyanyisisa. Iya inonzi Holocaust iya. Saka wari kutiwo America inofamira kudzora masoja ekuIsrael through government. Ndochinji ende chechipiri chava kuda ndechekuti vanhu vekuPalestine ngavapiwewo nyika yavo yavanozvitonga. Iye zvino kwakubuda information inoratidza kuti havasi kumbozvitonga kana padikidiki zvavo. Upenyu hwavo hwese huri pasi peudzvanyiriri hwenyika yeIsrael. Saka vari kuti ndo pane nhau ipapo.
Sei nyaya yeIsrael ichinyanya kuva gumbura kusvika pakadari?
Ngekuti kuurayiwa kwemaPalestinians, kupwanywa kwedzimba dzavo kwanyanyisisa. Ukaenda kuGaza iye zvinora matongo. Chaka wari kuti vanhu kuPalestine vanonogara kupi? Havasisina nzvimbo yekugara. Zvatyatya madzanyika dzese dzepasi panapa kuti Israel iri kuuraya vanhu kuPalestine ichipaza dzimba dzavo. America yakangotarisa hapana zvairi kuita nazvo. Ndo pane nyaya ipapo.
Kuratidzira kwavo uku kunokwanisa kuchinjisa zvinhu here uye nenzira ipi?
Wari kufunga wane donzo rekuti kuratidza kwavo nekutsutsumwa kwenyika dzepasi pano nezviri kuitwa nekupalestine zvichachinja. Chavari kuda chikuru ndechekuti America isatumire zvombo kuIsrael, nekuti izvo zvombo ndozvi kusashandiswa kuuraya vanhu kupalestine nekupaza misha yavo.
Muzvinafundo Stan Mukasa vanodzidzisa paIndiana University of Pennsylvania vari parunare kuPennsylvania muAmerica natanonoka wando weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Ndine hangu mumashoko mazwi mashoma panyaya dzekuti mari aisikwanisa kushanda, aisikwanisa kutorwa magaraji matinoisa fuel emota kana kumapasipoti. Ko gavhumendi yakuramba kutora mari iyi zvinoreva kuti mari iyi ndeyekupi shapushapu? Kana nyika isingachakwanisi kushandisa mari yayo, yakabudisa mari tikafara chitaiwa, takwanisa kuonawo mari yemudivi yemunyika medu tikwanisi kuishandisa ine simba. So far vari kuda mari dzekune imwe nyika, zvinonge zvichibatsiri manje kuti vari kubudisa mari idzo dzisikakwanisa kushanda munyika yedu. Kukumbira vamunangagwa vavagadzirisa apo purezidendi wedu apo, kukumbira vapagadzirise nyika yeufaire takatarisa omana chiikwa omana.
Vashamarira weStudio 7 tinokutenda ini nhau dzamunotipa. Ndachikumbirawo kuti mumbotibvunzirawo kuvakuru vesadhaki kuti zvamakanyora ripoti yenyu kuti maelection ezimbabwe haana kuitawo zvakanaka. Takangotarisa kakuti muchitorawo action, toramba takangotariserai kusvika rini chitaurai conclusion yenyu yeripoti yenyu kuti muchadiika musina chokuita, toona zvokuita toga esimacitizen ezimbabwe.
Kuti Zimbabwe inofanira kutombogadzire boka rinefamba richidzidzisa vanhu nezveindependence. Muri kuona Chabangu, well done una Chabangu bhozi. Hazvine independence haina basa nezvematongerwo enyika iyi. Even ukanyambotonga Chamisa, dai kwatonga Douglas Monzora, dai kwatonge Job Scala, dai kwatonga Chabangu, independence inongoramba iripo. Vanofanira kuti vadzidzise vanhu nezveindependence. Saka independence iri kupopa mwana wese unonzi mwana wese weZimbabwe, izuva rekupemberera magamba edu. Saka munofanira kuti munase kudzidzisa vanhu nezveindependence. Independence haineni nezvepolitics, inofanira kupembererwa ngemwana wese weZimbabwe.
Vanhu vangatomanikidzwa unopemberera independence. Independence yavari kumanikidzwa icho unopemberera ndeyechii? Kupemberera kuti takasununguka papi? Isusu hatina kusununguka mhuri yeZimbabwe. Vakasununguka ndiwa Munangagwa nemhuri yavo. Munangagwa nemaZanu PF ndiwo vakasununguka muZimbabwe. Otherwise tese tese hatina kusununguka. Saka hapana nidhi yekuti vanhu vaswera vari kubva muzimba dzavo vachienda kopemberera. Kupemberera chinyi chacho? Regai kumanikidza vanhu. Zimbabwe haina kusununguka. Munangagwa nemhuri yake ndiwo vakasununguka.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yekuvhurwa kwemusika weZimbabwe International Trade Fair, tichitaura nevechidiki vari mumabhizimusi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Musika mukuru wekutengeserana weZimbabwe International Trade Fair wotanga kubulawayo nhasi. Hurumende yoshandisa nzira dzose kusanganisira kusunga vanhu kuti dzikamise dhora remunyika reZig riri kuramba richishaya simba. Kudzorwa kwechirongwa cheYouth Service kwokonzera gakava munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiyai mwina Chris Gande.
soku isi